Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 25 nyamavhuvhu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Bumbiro redu remutemo rinotarisira kuti vanhu vange vane nguva nemukana wekupa pfungwa dzavo pese panogadzirwa mutemo. Saka kana pachinge paitika maamendments, vanhu vanofanira kupiwa mukana zvekare.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anyorera tsamba kumutauriri weparamende achiti vasendeke parutivi bhiri rePrivate Voluntary Organizations Amendment nekuti harisi pamutemo.
Chinangwa cheapiu ndechekuti apiu's officer akwanise kuona nyaya iyi aiongorore oita reconsider decision yakatorwa.
Vaimbova mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Chiduku vanyorera hurumende vachipikisa kudzingwa kwavo basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe chete nemamwe masangano anorwirawo kodzero dzevanhu anyora tsamba kumutauriri weparamende vaJacob Mdenda vachiti paramende isendeke parutivi bhiri reprivate voluntary organizations amendment nekuti harisi pamutemo. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vaudza Studio 7 kuti ruzhinji rwevanhu rwakapiwa mukana wekutaura zvavaida pamusoro pebhiri iri, asi zvizhinji zvacho zvakachinjwa. Naizvozvo bhiri iri rinofanirwa kudzorerwa kuvanhu zvekare kuti vaone uye kuti varibvume kana kuriramba. Dr. Kika vanoti bhiri iri sezvariri richatadzisa magariro akanaka nekubatsirwa kwevanhu. Masangano awa anopomerawo gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu vaPaul Mavhima mhosva yokuwedzera nekuchinja zvakanga zviri mubhiri mushure mekubva kwaro kuvanhu. Tabata Dr. Kika kuti tunze zvizhinji.
Kwaro iri tsamba yatatumira semasangano akazvimirira oga akati kuti muZimbabwe, tichisvitsa mashoko kuna mutauriri wedare reparamende pamwe pamusoro pePVU Amendment Bill. Tiri kutaura zvinhu zviviri mutsamba iyi. Chekutanga ndechekuti tiri kuti nzira yatorwa nedare reparamende yekuti panoitwa maamendment pabill rakabva kuvanhu kumapublic hearings kare risina kudzorerwa zvekare kuvanhu kuti vanhu vape mafungiro avo zvinhu zvisiri pamutemo. Bumbiro redu remutemo rinotarisira kuti vanhu vange vane nguva nemukana wekupa pfungwa dzavo pese panogadzirwa mutemo. Saka kana pachinge paitika maamendments, vanhu vanofanira kupiwa mukana zvekare. Saka tiri kukumbira speaker kuti vadzorere bill irori kuvanhu. Chechipiri, tiri kuudza mutauriri wedare zvekare kuti zvirimo mubhiu iroro, bhiu rekutanga rakaburitswa pamwe chete nemaamendments akaiswa, zvinhu zvatinoona zvisingawirirani nezvinodiwa nebumbiro redu remutemo. Saka tiri kukumbira mutauriri wedare kuti anga achiwithdrawa bhiu irori ritangidzwe patsva pane maconsultation kana kuti kutaurira nevanhu pamwe chete nemasangano akazvimirira oga.
Pane dzimwe nhengo dzeparamende here dzamunotaura nadzo kana kuti dzamakataura nadzo pamusoro pebhiri iri dzinogona kutsigira chichemo ichi?
Hongu, kubvira pakatarwa mutemo uri kuda kuiswa iwowu, takange tichitaura nenhengo dzedengo nedare reparamende dzakati wandei. Chekutanga ndechekuti takasangana necommittee, portfolio committee inoona nezvepublic service, labor and social warfare, inova committee iri responsible for ministry ino regulator kana kuti inotarisa nezvemasangano akazvimirira oka. Takasangana navo kukadoma committee yese pamwe chete na chairperson wacho, takavapa pfungwa dzedu semasangano akazvimirira oka pamusoro pebill iri. Takavapawo zvekare zvatinofungidzira kuti ndizvo zvinofanira kunge zvakaita mutemo uyu, tichivazivisa zvatinoona sekunge zvisingazotifambire zvakanaka senyika kana kuti semasangano akazvimirira oka mutemo iwo ukaenderera mberi wakadai. Zvikuru sei taitaura zviri mumubumbiro redu remutemo zvinotyorwa nemutemo iwo ukapasiswa wakamira semamiriro awakaita. Taitaurawo zvekare zvinhu zvakabuda kumapublic hearings, nekutiwo veruzhinji vanewo zvavaitaura, andisu tanga tiriko kumapublic hearings tichiteerera tichimonitawo. Pfungwa idzodzo dzizhinji dzacho dzinoenderanawo nepfungwa dzatakavapa sekomiti, saka taitsigirawo zvinhu izvozvo.
Ndinoona kuti bato rezanupf kusanganisa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuda bhiri iri, munoona sekuti nhengo dzeparamende dzebato rezanupf dzingabvuma here kuita zvamuri kudaizvo?
Zvinhu zvinoshungurudza kwazvo kuti muZimbabwe dare redu reparamende harina independence. Zvikuru sei nhengo dzedare reparamende. Nhengo dzedare reparamende dzinotarisirwa kuti dzinge dzichienda mudare dzichitaura zvinodiwa nemaconstituents avo vanovavhotera. Asi zvinoitika muZimbabwe nenyaya yewhipping system yedu, tinoona vachinomiririra zviri kudiwa nepati kana kuti nemutungamiri wepati zvikurusa. Zvizvinhu zvinoti zvatinonyunyuta nazvo, tingati hatitarisire zvikuru kuti nhengo dzedera reparamende dzichanoita zviri kupikiswa kana kuti zvino zvinopikisa zviri kudiwa nemutungamiriri wenyika kana kuti nebato ravo. Asi zvinhu zvatiri kuramba tichikomekedza kwavari kuti zvinhu izvi hazvisi pamutemo, taitatarisa zvinhu izvi neimwe nzira.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vari parunare muHarare neStudio 7. Vamavhima vanoti hapana kudududza pabhiri iri, vachiti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoda kuti bhiri iri ribe mutemo. Vaimbove mutungamiri werimwe sangano revakoti reZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Chiduku, avo vakadzingwa basa mwedzi uno vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo webasa ravo, vanyorera hurumende vachipikisa kudzingwa kwavo basa uku. VaChiduku vakadzingwa basa mushure mekumiswa pamberi pekomiti inoranga vashandi vanenge vatsaunzira, iyo yakawana vaine mhosva yekuita musangano nevashandi vezveutano paGweru Provincial Hospital vasina kupiwa mvumo nemushandirwi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata VaChiduku kuti tinzwe zvizhinji.
Chinangwa cheapiu ndechekuti apiu's officer akwanise kuona nyaya iyi, aiongorore oita reconsider decision yakatorwa, nokuti mutongo akapiwa wokungonzi basa gwi unorwadza uyezve wanga usiri fair.
Saka tsamba yenyu yatambirwa here nemushandirwi iyo yamuri kupikisa kudzingwa kwenyu basa iyi?
Hongu tsamba yatambirwa nemushandirwi ike zvine zvitamirira mhinduro inobva kwavari kuti ichange yakamira sei.
Makarasikirwa zvakaibii nekudzingwa basa kwamakaita ikoku?
Ndakarashikwa zvikuru nerugare gwangu, nokuti unogara uchifunga zvakanyanya, saka vana ndichavapei, ndichatangira papi, ndichazodii, upenyu hwangu huchazovei. Saka kurashikirwa kukuru ikoko, uyezve pamwedzi uri kutevera handizivi kuti zvichamira sei, ndichatangira papi, ndichakupi rendi nezvimwe zvakadaro, chokudya kana kuita sei, uye kuti vana vachaenda sei kuchikoro, mamedical bills angu ese zvese zvinenge zvakatoaffectwa, mapolicies and so forth, zvikwereti nezvimwe zvakadaro zvaifanira kunge zvichibhadharwa, zvese izvezvi zvakakanganiswa nenyaya yengonzi basa gwi.
Saka makamiswa basa kubva musi waani?
Ndakamiswa kubva musi wa 15 August kusvikira pari nhasi, uye zvendisingazivi kuti ndichadzokera zvarini. Ndinongotarisira kuti zvichaita.
Chiitiko ichi chakakudzoserai shure zvakadii mubasa renyu rekurwira nekutungamira vashandi?
Zvinondidzorera kumasure pakuti ndifokase nekunge ndichimirira vakoti nyika yose. Ndinenge zvinondava kufokasa neupenyu hwangu inini nemhuri yangu, nokuti ndinenge ndakufaitwa ndichigwiswa nekutagetwa ndiri mumwe chete. You can just imagine tikanyika yose, the breadth and width of Zimbabwe, kutagetwa munhu wani iyeni ndiri wani takadai. Saka ndopedzisira ndakufokasa neupenyu hwangu inini. Zvino ndinenge ndisisiri kufokasa nevamwe vese, nokuti ndinoenda kurwiswa ndiri ini, asi at the same time kutorwiswa kwemanesi ose zvavo. Nokuti kugwiswa kwangu inini kutogwiswa kwemanesi ose, nokuti kana muvengi achingarova musoro womufudzi kureva kuti nemakwai achapararira.
Avo vange vari vaimbove mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Chiduku vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota reChina rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaWang Yi vakazivisa nemuvhuro kuti China yaregerera zvikwereti zvenyika dzemuAfrica gumi nenomwe. Zvikwereti zvenyika idzi kuhurumende yeChina zvanga zvichifanirwa kupera kubhadharwa gore rino. Nyanzvi mune zvekudzidzana kwenyika, amai Lainandlela, vanoti zvaitwa neChina izvi zvinoratidza kuti Russia, America neChina pachayo dzinoda kuti nyika dzemuAfrica dzivatsigire. Mumasvondo matatu akapera, makurukota ezvekudzidzana nedzimwe nyika eRussia neAmerica akashanyiravo Africa. Tabata amaindlela kuti vatiudze maonero avo.
Mashoko aturwa navawangi gurukota rezvekunze veChina vachiti ivo vari kukanzura zvikwereti zvenyika dzemuAfrica dzinokwanisa idzo kusvika 17. Mashoko anogamuchirika zvakanyanya, asi hatingakanganiwo zvekwatakabva. Kana tichitarisa kumashure mumwedzi mishoma yapfuura, Sergei Lavrov vanove gurukota rezvekunze renyika yeRussia vakanga varimowo zvemuAfrica zvekare, apo pavakafamba kunyika dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kuUganda nekuEgypt nekuCentral Republic, vachiedza kuti vasimbaradze hukama nenyika dzemuAfrica. Saka kana takatarisa urongwa uyu, ndinoona sekuti Russia neChina vari kuda kuti vanyatso kubatirana pamwe chete kugwidzana kuve simba guru kunoonekwa panyika yeUnited States of America. Naizvozvo ndinoona sekuti kamufambiro kacho kari kuita ndekekuti nyika dzemuAfrica dzirambe dzichingori mabegazi kwavari.
Ko, China ichakanzuriravo Zimbabwe chikwereti chayo here?
Pari zvino hatisati tave nehumbowo hwakakwana kuti nyika yeZimbabwe ine ichakanzurirwa here chikwereti chayo, nokuti kana takatarisa pari zvino Zimbabwe ine chikwereti icho chinokwanisa kusvika ku$13 billion United States of America dollars, inove mari yatingati imari zhinjisa. Kana takatarisa chikwereti ichi, zvinhu zvinorwadza nechikonzero chokuti tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe inyika ine upfumi hwakadzama, zvekuti dai hupfumi hwatinawo hwaishandiswa negwara neungwaru, nyika yedu dai isiri muzvikwereti. Asi zvisinei hazvo, panyika dzataurwa inyika 17 dzinosanganisira Kenya neUganda, Zimbabwe hatina kunge taiona ichibudiswa pachena kuti ndeimwe yedzimwe nyika ichakanzurirwa zvikwereti.
Maindlera, chii chingaitwa nenyika dzemuAfrica kuti hupfumi hwadzo hugutse ruzhinji?
Nyika dzemudunhu meAfrica kana takatarisa kubva kumabvazuva kusvika kumadekero, tinoona kuti inyika dzine hupfumi hwakadzama, asi chazokonzera kuti nyika dzemudunhu reAfrica dzirambe dzakungoenda kunopema kunyika dzimwe dziri kure, inyaya yekuti corruption nemismanagement of resources atagara tinawo ndiyo yatisvitsa pachidano chataive ichi chokuti isusu sezvizvarwa zvemuAfrica hatisisina uyezve hatichagoni kuramba takazvimiririra pachedu tichishandisa hupfumi hwedu hwatinawo. Naizvozvo pakungoramba pachiita atingati codependence on Asian countries nemawestern countries, naizvozvo dai vatungamiri vedu vanyatsokuongorora nekuudzanisa pfungwa dzavo nokuona kuti aiwa isusu seAfrica tine hupfumi hwakanaka, tine hupfumi hwakawanda, naizvozvo tinofanira kuti tiise pfungwa dzedu pamwe chete tibatsirane isusu pachedu sezvizvarwa zvemuAfrica. Izvozvo ndizvo zvichaita kuti mune ramangwana vana vedu vasazongove vachiramba vachibhadharana nezvikwereti zvinenge zvakatorwa nemadzitateguru avo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvamatongero nekudzidzana kwenyika, amai Laina Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Mavhoti esarudzo dzemutungamiri wenyika yeAngola ari pakati pekuverengwa. Makambani enhau anosanganisa Reuters neusnews.com anoti zviri kuita sekuti bato riri kutonga reMPLA richakunda. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vanoti maziso eAfrica akatarisa mafambisiro ari kuitwa sarudzo dzemuAngola. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye naDr. Zembe nezvenyaya iyi.
Chinhu chakanaka kuti zvizvarwa zvekuAngola dziite sarudzo dzokushara hurumende yadzo tsva mujekerere. Saka tsika iyoyo itsika yakanaka chose munyika mavo nomuAfrica mose. Kuti zvizvarwa zveAngola ndinodara kuti zvose zvirimo nezviri kuzve kwenyika zvine kodzero yokushara kuti ndiani mutungamiri wenyika wovodzika uye ihurumende yebato ripi. Tinoona kuti vaJoao Lourenco veMPLA ndivo vari kutsvaga imwe nhambo yechipiri, second term, vari muhofisi. Tichionawo kuti vaAlberto Costa Jr veUNITA ndo vari kunzi vari kuzunungusa mbiru dzeMPLA. Zvino zvinofadza chaizvo nokuti mutambo chaiwo unenge uchiitwa kana mukaona vanenge vari muutongi vachidedera nokuda kwevanenge vachikwikwidza. Zvinhu zvakanaka zvinofanirwa kuuchirirwa zviitike muno munyika yedu yeZimbabwe, zviitwa zviri mujekerere. Hazvina kunge zvichiitika makorosa vakwatabva kumakore makumi mana namaviri. Zvino tinotarisira kuti iyo gore rinouya mu2023 muchaitawo mapitse anomwisa mvura akasununguka kuitira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvese zvipuwe mukana wokudzika hurumende pajekerere.
Munoona sei nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviwanikwawo zvichivhota musarudzo regore rinouya sezviri kuitwa nedzimwe nyika dzemuAfrica?
Chinangwa chokurwira rusununguko chikuru chaiva chokupa chizvarwa cheZimbabwe choga choga kodzero yokushara hurumende yezvapatongi kwenyika musaro. Asi nazvino tinoona kuti kodzero iyoyi haisati yava kuzvizvarwa zvenyika ino zvuru nezvuru zvigere zvinodarika kuma5 million vanhu vari mudiaspora vanochengeta upenyu hwevagere muno munyika nemari dzavanotumira, asi havasi kupuwa kodzero. Saka iyoyi inhunha hurusa inofanira kuti igadziriswe potopinda musarudzo ya2023 muZimbabwe.
Tinoona zvakare kuti ZEC yakadeedzera iyo mari ichadiwa nevatungamiri vemapato semi vachada kupinda musarudzo gore rinouya, munoona sei mari dzakataurwa idzi dze 20,000 US?
Iwo huri hukuru saihoko, nokuti huri kuvharira zvizvarwa zvenyika ino zvinoda kuita mapitse kuti zvimiririre vanhu muzviro kwazvo mukuumbwa kwehurumende. Saka hachisi chinhu chakanaka. Iyo boka rezeki iroro rinotofana kumwandanyurwa parukwepoka dzva rinofanirwa kuzobata sarudzo yegore rinoya 2023, iri sarudzo yavanhu. Saka zeki zvayaita izvi mucherechedzo wokutotaridza kuti inofanirwa kumwandanyurwa, toumba bato rokuzobata sarudzo yavanhu mujekerere zvavanhu kuvanhu.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, nhengo dzeparamende dzinoti dzinoda kupiwa vatyairi kana kuti madhiraivha vanofamba navo pavanenge vachiita basa ravo. Izvi zvakataurwa muparamende nenhengo yeZANU-PF inomirira vhungu vaOmega Sivanda. Izvi zvakatsigirwavo nenhengo yeZANU-PF inomirira Bwera South vaJoseph Chinotimba, avo vanoti hurumende inofanirwa kutevedzera zvinoitwa nedzimwe nyika. MuNewsday makare, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira vanhu kuti vasapindira mumashandiro esangano dzva revakamborwa hondo yerusununguko, vachiti vane zvichemo vanofanirwa kushandisa nzira dzakanaka kuti zvichemo zvavo zvinzwike. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mwana ED kwanyika inovakwanire nevanhu. Ndokuvaka nyika here ikoko? Kwanyika inovakwanire nevanhu. Ende chipusiwa neve nevanhu. Ndokuvaka nyika here kana ndokutopusa nyika yacho ikoko? Uri kutuma vanhu kuti kwavaende kunopaza mudziyo womunhu. Apo kudedza kuti kwanyika inovakwanire nevanhu. Uri kuvaka here kana kuputsa? Kuinda kutuma vana kuti indamwe kunoputsa mudziyo umwe murume. Chero vanotumwa vacho hauna kana chomukati, hautorina kana chomukati, hauna kana iji wacho wari kutuma mebhune yavo unotori nerumu yakazara zvomukati, iwo hauna. Wakarikidza mabhurugu uri kutumwa kuti ndiani unopwanya mota yemumwe murume, mota yemumwe family. Nonsense, it's nonsense. This is just nonsense. Nonsense, shameless kwani veZANU-PF mayuko zvaMupe vaita zvinhu zvakadai. Shameless. Unei iye watumwa wacho, unei? Hauna kana kana kiti kana huku inoti kwiyo paruvazhe hauna. Uri kungotumwa kuti inda unodai. Chabuda nacho chii? Mwana wako mari school fees hana. Mai vako vari kupane zvara manga kusvika uko, asi uri kutumwa mopuwa tumari tuma 5 isato kunomwa musombodhiya. Shameless ZANU-PF neuromba nemwe. Shameless kwane ZANU-PF. Shameless kuvana vedu vatakazvara, ndimwe mayuta acho. Shame neurombo chaizvo nezvamuri kuita imwe vana vatakabereka. Ko iwe mwana wako unoda kuitawo something vati uri kutumwa naED? Shame.
Zvinoda kuzomamitwa nevakuvana veZANU-PF izvozvo. Ndoda kuzama kuvhara mhene nemaoko. Chatsva maoko aregai muone thistime pakandoipa. Taivhara mhene nemaoko ndaiti mboona ngozama vane vakagara chitoodzana nhema ndaindi vaudzi vanhu havachadi vanhu ndo vasasadi. Saka hai zvamuda kuzama zvese izvozvo, wasting time. Muri kupedza mari muchizama kutenga vanhu vachida kudidi. vacho vari kutenga vachienda ivavo havavi kuvhoterii chazvoona tenga vanhu vachiti vaende vachirova vanhu vachidididi havasi munhu wanga kuvhoterai vanhu havachadi vaivhara mheni nemaoko ivo
mustudio 7 musee musee vashama vestudio 7 tinokutendai zvaine nekuti panyosva vatoita chandokumbirawo netokuti chandishupa mukurarama kwangu kwa chaiva vanhu vezanupf vanoda kuita sei shaka vanoda kuti vanhu vararame sei tirarame sei mhuka here kana kuti and kana vakona kutonga nyika ngavasiye vanogona vatonge nyika bcause havana zvarokuita ende hakuchina vanhu vanovanda but chavo vanhu vezanup vari kufosa kudiwa nevanhu hazvoti kana vachiti kwai madhishe vetriplesi vesisi vakaenda kuti vandotenga madzishi hakuna vanhu vachiri kuda vezanup ndezvavo nemadzishi nemasabhuku avo ndio vezanup kwete munhu wese
south african government iyo iri kuda kudzinga mazimbabwe hazvidakadzi and hazvifadzi zvachose nokuti iyo hurumende yesouth africa pamatambudziko ari kuitika muzimbabwe kubudikidza nemaeconomic crisis kushungurudzwa kunoitwa vanhu nezvimwe zvakadaro ndivo vari kuzvikonzeresa nokuti iye vanomira nezanup f vasingabudiri zanup f pachena kuti zanup f muri kushungurudza vanhu vanhu kana vachiti zakaenda kusouth africa vari kuenda kuupoteri nokuti muzimbabwe hamusi kugarika saka munhu kana akatiza akaenda kupoteri panext door iwe munext door uya utrye kuyananisa kwete kuti uye utrye kumira nababa vari kuponda vana vavo unoti dambudziko rinopera sei kana ukasagadzirisa saka south african government ngaiedze nepainogona napo kugadzirisa zvese zviri kuitika muzimbabwe ndokuti irege kuzoona vana vemuzimbabwe vachidzokera south africa kudai nyika yedu yakanaka isusu hapana munhu aizoda kuenda kusouth africa asi tiri kuenda nhasi munhu kuti zimbabwe marara muzimbabwe hamusi kugarika that's why tichitiza tichienda south africa saka imiwe kana maakutidzinga mouya munoumira nezanup f ipapapa ndinoona sekuti hurumende yaramaphosa inenge iri kukanganisa nokuti mabasa hatina basa ratingapedza isu kana mabasa acho ariko kudai nyika yedu yakanaka tingaenda kundodii tinodawo kugara nemhuri dzedu tichifara nemhuri dzedu tichishandirawo nyika yedu ndatiendawo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nezuro america yakazivisa kuti ichapa ukraine mamwe zvemabhiriyoni matatu emadhora inosanganisira zvombo zvehondo kuti ukraine ikwanise kuramba ichirwisana nerussia iyo yakapinda muukraine zvechisimba mwedzi mitanhatu yapera mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vacolin carl vakaudza vatori venhau vari mumahofisi epentagon kuti zvombo zvapiwa ukraine zvichabatsira mauto enyika iyi kunyange hondo nerussia yapera
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi masangano anorwira kodzero dzevanhu anyorera tsamba kumutauriri weparamende achiti asendeke parutivi bhiri reprivate voluntary organizations amendment nekuti harisi pamutemo vaimbove mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Chiduku vanyorera hurumende vachipikisa kudzingwa kwavo basa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.